A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 13th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the Zimbabwe government and its efforts to engage the diaspora in nation building.
The government has admitted that the diaspora has a big role in resuscitating the ailing economy, but, Chris, they have not offered any incentives.
Despite sustaining the economy through remittances averaging $1 billion every year, those living in the diaspora resent their government mainly because they are not allowed to cast their votes from their diaspora bases.
To join our discussions, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Yes, Marvelous. It's that time of the week again. Lamhlanje ke zulukandaba siyahlangana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje ke sixoxa ke ngodaba lokubana uhulumende weZimbabwe uyazama uyenza imizamo yokuthi ahuke abantu abahlala phandle kwelizwe okuthiwa idiaspora ngesilungu ukuthi kukhulunyiswane kubone babonisane ke ukuthi kuzasetshenzwa njani labantu abakudiaspora. Siyazi ukuthi bakhona asebefundile abenza imisebenzi ephakemeyo engasetshenziswa ekhaya ukuthi ithuthukise umnotho welizwe, ivuselele umnotho welizwe lokunye okunjalo. Yiko ke lamhlanje yiko sixoxa ngakho. Siyazi ukubana kule nhlanganiso ezinengi eziphandle kwelizwe ezizama ukuthi zikhulumisane lohulumende. Iye sizwa kuthiwa konke lokhu kuyenziwa phansi kwenhlanganiso ye-IOM. Marvelous.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kupa mukana kune avo vanogara kunze kwenyika iye yatingati diaspora, nekuti pari zvino hurumende iri kuti iyo iri kuda kuti itaudzane nevanogara kunze kwenyika kuti vawanikowo vachiuya munyika kuzorandudza upfumi hwenyika. Asi vamwewo vanogara diaspora vari kuti vakange vauya chiiwo chavanozowana mazviri, nekuti pari zvino havana ivo mukana wekuvhota. Saka kana muchikwanisa kupinda muchirongwa chedu, ibvai mangodzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Uyezve pari zvino pane sangano rinonzi IOM riri kunzi iro riri kutaurirana nemamwe masangano ekunze kwenyika anotaura nezvizvarwa zveZimbabwe, kana kuti anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kuti vawanikwe ivo vachironga misangano yekuti pataurwe ipo kuti poitwa sei kuti vari kunze kwenyika vawanikewo vachizoita mabasa munyika yakadai seZimbabwe kurandudza upfumi. Saka ndo zvatiri kutaura ipo pano nhasi. Uyezve tichange tiine nyanzvi, toda kunzwa kwamuri imi vari kunze kwenyika, nyanya nevari munyika, wokuti munoona vari kunze kwenyika vachizobatsira sei. Totora mukana uno kuti tibva tachingamidza vari pano palive feed yedu. Tina mainiko vari kuti maswera sei. Nelson Mupamiri wanza, watching you from Zimbabwe. Innocent Nyakudya hanzi, muri boy reikoko. Bayaz Jayagura vati, ndiri kuno kuBotswana. Saka pindai muchirongwa, nyanya vari kunze kwenyika, nyorai namba dzenyu tibva takufonerai. Pencil Bells ari kuti, Marv, you're looking good, thank you. Aiwa, nhasi takapfeka dhuku kuitira fotuku. Tawanda Makuyana ari kuti, makadiko, I'm watching traveling to Zimbabwe. Aminoti mukoma Tawanda vari kubva kupi vachienda kuZimbabwe. Laticia Taruvinga anzi, tiriko iko kuno kudiaspora, ndimi vatiri kuda, pindai muchirongwa mubva mataura imi kuti munoona sei nyaya iyoyi yekuti vari kunze kwenyika vaonawo vachipinda munhaurirano dziri kuda kuitwa munyika. Ransom Farai Ransom ari kuti, ma one. Boaz Jayaguru ari kuti, even vakapfuma hanzi vachakurudzira zidera varombo kutambura chete. Ndozviri kutaurwa ipo panapa, asi ndiri kunzwa kuti tine munyarikana wedu wekutanga. Chris, I think we have a guest. Let's go to you.
Yes, marvelous. We have Dr. Ncube. He is a member of Global Zimbabwe Forum. Welcome to the show, Dr. Ncube.
Yes, sir. Thank you.
Okay. Before we start any serious talk, can you first of all introduce the Global Zimbabwe Forum? What is it all about?
The Global Zimbabwe Forum is an organization that was formed in diaspora by various organizations that were representing Zimbabwe who are outside, particularly in South Africa. One, they were Zimbabwe teachers in South Africa. The people were displaced, particularly the majority of them, who were detained while they were members of opposition parties in Zimbabwe. And many other civic organizations that also included journalists, nurses, and so forth. So in 2007, we actually came together in South Africa with the conference, which took almost 3 days. With representatives, also some people came from Canada, some came from England. So we tried to make out how possible can we represent ourselves and most possible be heard or felt in Zimbabwe, our grievance be heard, so that we can be given a space by the government of Zimbabwe as diasporians.
Quite interesting. Yeah. Now, can you tell us on the topic that we have today? We understand that you are part of those who are making efforts to engage the government, that is, the diaspora, to engage the government and see how those skills and experiences in the diaspora can be tapped to resuscitate the economy. Can you give us more details about all this?
Yes, we have tried to engage our government. Our efforts to engage the government actually started in South Africa, where we felt that South Africa is a member of SADC and actually playing a quite major role in SADC. Right from the time when the president was still Mr. Thabo Mbeki, we visited the government of South Africa in Pretoria. They gave us a desk in the foreign affairs to try to map a way how South Africa can actually join us with Zimbabwe. Unfortunately, it did work out to continue on that desk. We again pursued, tried it when it was when the president was now Jacob Zuma, and again it didn't work out. But since we are Zimbabweans, we have a feeling that somewhere one day the government will listen to us. We are still continuing the same effort, but through South Africa and SADC, maybe our government will be talked to through other brothers here in the SADC. And we believe that that effort must not be given up. So we are trying by all means. We even tried to engage the Zimbabwe government itself as diaspora through the activities that we put in place.
No, Dr. Ncube, can I stop you right there? We have a caller, but you can remain on the line. We are coming back to you shortly. Marvelous, can you check the caller, please?
Hello, caller. Makadi Yenyu.
Hello, Dr. Marvelous.
Zviri sei, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Maruta Ramukuma Shepherd kuBotswana.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya iri mudariro iyi. Munoona zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikowo zvichipinzwawo munyaya yenhaurirano iri kuda kuitwa munyika iyi uyezve kuti zvizowanikwa zvichivaka nyika mune ramangwana?
Ini ndinoona zviri zvinhu zvakanaka zvachose vatete nokuti isusu vana veZimbabwe tiri kunze kwenyika tisu tinenge tichiona nokuziva kuti zvinhu zviri kuitika kana zvingada kuitika muZimbabwe ndezvipi zvacho. Saka semaonero edu isusu pari zvino handiti munoona senyaya yakambotaugwa yekunzi madiaspora ngaadzoke auye asimudzire ufumi hwenyika huri muZimbabwe. Paya paya pakataurika paya paya ndakapanzwa, but ini ndakasara ndiri munhu akasara aine question mark yekuti ko ivo vachiti ngatidzoke kuZimbabwe tizosimudzira ufumi hweZimbabwe. Apapa havana kunge vacherechedza kuti kana isusu petinodzoka tichinzi ngatidzokei kumusha, vana veZimbabwe makasununguka kuti mudzoke kumusha. Mabhodha acho pabhodha musokuziva kwenye mimi, munhu wese ari kunze kwenyika ane chokuita, ane chaari kuita kunyika, kune dzinyika idzidzo. Maenjiniers ari kunze kwenyika, mateachers, whatever, vanhu vazhinji vane zvokuita vanokwanisa kuti vasimudzire ufumi hweZimbabwe vari kunze kwenyika sokuziva kwenyu. Ike zvino pari zvino tine maengineers mamwe anenge aripa ane zvokuita zvakawanda. Chiripo ndechekuti kana dei vanga vakwanisa kuti vativhurirewo mukana wekuti pakudzoka pabhodha paya paya machineries yatava nayo kana kuti yetiinayo kunze kwenyika vakwanise kuti ive free duty pakupinda pabhodha. Naizvizvi tinogona kukwanisa kuti kana tikapinza machinary yedu vanotokwanisa kuti tisvike tichisumudzira ufumi hweZimbabwe.
Ndingada kuvhunza ipapo kuti
pane pakupinda pachirongwa ichi ndinoya kufarira hangu kuti tikange tichiri pamwe chete tichisheya muono wedu wemaonero edu nemaziviro etinoita, nokuti isu tiri kunze kwenyika tinoona zvinoda kugadziriswa muZimbabwe, but hatina mukana wekuti tinde tichizvigadzirisa zvichienderana nokuti nguva yedu tichaipedza tiri kuno tichirwisira kubatanidza kuti mhuri irarame. Handiti muri kuzviona vatete? Tinenge tichibatsira pedzera nguva yedu pakurwisira kuti mhuri irarame, but kana vakativhurira mikana yakakwana yokuti huyai, handiti nezvamakabata zvamii nazvo, tobatanidza nezvirikowo kuZimbabwe. Hakuna chinoitwa kuno kunze kwenyika chingakwanisi kuitwa muZimbabwe kuti chiraramise mhuri yeZimbabwe.
Ndombokubatsai muromo ipapo ndobvunza kuti pane masangano amuri kushanda nawo here ikoko kuti mutaure nhuna dzamunadzo idzi kuitira kuti vatoro nhuna idzi vachizosvitsawo kune mapato emuhurumende?
Pari zvino varipo, kana kuti tingati ndiko kutanga kuri kuitika, because semuno mukanyi pane mamwe kusangana kwedu munozva nguva dziri zhinji kunotinetsei pakuti tinenge tiri kumabasa akasiyana siyana. But inini senzvimbo yandiri yekanyi tine yakanzi Kanye Society Group yatakatanga kubatanidza ike zvino. Iyi yanga yakanangana zvayo nevagari vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vanokwanisa ivo kuti kana tikaita matambudziko tinenge tichibatana pamwe chete. But sokutanga kwedu kwatakaita nyaya yedu isusu nhau yedu yanga iri pakuti zvichienderana nekuti gurupu redu riri kukura, tanga tichasvika pakubatana tichizopanana miono yakasiyana siyana, sokuungana kwatinenge taita tinenge tichipa mune mumwe miono yake kuti tigozokwanisa kuti tisarudze nhengo dzingakwanisa kutisimudzirawo mashoko akaita seiwawo achitisvitsa kumberi kwaakakodzera kunge achienda. But pari zvino hedu kuno kwandiri inini kunzvimbo ndiri kuraramira ndiri, tanga gurupu redu ndokutanga kuriri kuita, tanga tisati tikange tasvitsa nyaya dzakafanana idzidzo.
Asi pane zvamungada kuona here zvichirandudzwa nehurumende kuitira kuti nhaurirano dzakadai kana dzichiitwa dzinyatsosimba uyezve sekutaura kwamaita nhuna dzenyu dzinzwike?
Dambudziko riripo vatisi sokutaura kwandaita nhuna dzedu kuti dzisvike kumusoro especially kuhurumende, tinenge tatowana kana rimwe gurupu retinenge takwanisa kunge taomba toona kuti tingafambisa mashoko edu sei kuti asvike ikoko. Besides that tinenge tatosvika pachirongwa sokusvika kwamaita ikoko, ini ndinongopawo muono wangu ndiri hwani. Vanenge vakwanisawo kupinda pachirongwa ndo vanenge vachipa muono, but sokutaura kwangu inini ndati pari zvino tichine magurupu tichiri pasi tichiri kutanga, tikange takwanisa kuti magurupu edu pagurupu redu tikazonge takwanisa kunge takura, tinoimba kuti zvichemo zvedu zvakawanda zvikuru kwazvo zvitinoda kuti tinge tichisvitsa kuhurumende yeZimbabwe kuti inge ichitibatsirawo nayo. Isusu zvichemo zvedu izvizvo zvinenge zvichibatsirawo hurumende yeZimbabwe, but sokuona kwangu inini hurumende yeZimbabwe pari zvino ndinoona sokuti pane chinhu hwani chavari kurasika. Kana vakange tasvika uchipa chichemo, uchipa sechichemo kana uchipa muono wako, havautambiri semuono, vanoutora sokuti especially ma diaspora kudai nawe unenge wapa iwe kuhurumende uchiti dene hurumende yagadzirisa pakati kunonzi ma diaspora nguva dziri zvindi vanotora sekuti tiri vanhu veopposition party nyambisi gwakwete unotowanika wauri munhu wakaita seni ndenge tisine nezvepati kuti pati yakadika kuti zvakaita sei chendinokurudzira inini chete kune kuri kungoti zvinhu zvemuzimbabwe kana zvikanaka vabereki vedu vana vedu nevamwe vese vatakasiya kuzimbabwe vakwanisewo kurarama zvakanaka handi muri kupanzo saka nyange tikapa zvichemo zvedu kana muono wedu nguva dziri zhinji hauwanzi kutambigwa zvizere zvine udzamu unongoonekwawo but wotonzi haaine madiaspora ndimunoona tiro pakuvhota hatina kukwanisa kupiwa mukana wokuti tivhote asi tanga tiri vanhu vanga vachikwanisawo kundosvika tidi tichiisawo x yedu patinoziva uno pakuvhota papo ndo panoratidza kuti isisu vane vezimbabwe tine shungu dzokuti tiitewo tisarudzewo zvitinoona zvakatinakira mukurarama.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. Musaore mwoyo mugara muchipinda muchirongwa chino ndechenyu.
Ndinotenda muva nezuva rakanaka vatete.
Bye-bye. Chris, very interesting contribution there from a caller. In Botswana, he's saying that his wish is that the government, when people do come up with suggestions, they don't always think that people from the diaspora are from the opposition. He's saying that it's important for government to know that there are, you know, people in the diaspora who are just Zimbabweans and who are interested in making sure that the country moves forward. And he was also coming up with suggestions that maybe government needs to come up with policies which encourage people in the diaspora who are Zimbabwean to come back home. Because he's saying when you do try to go and you want to do a business in Zimbabwe or you want to contribute to the economy in Zimbabwe, you have to pay duties. So maybe if the government could come up with some incentives for those that want to go back, he would think that that's a good idea.
Yeah, sounds very reasonable. Hey, Mnumzana Ncube.
Yeah. And it's very true, Baba, what contribution is the problems that are coming in. The Global Zimbabwe Forum is not a political organization at all. Mm-hmm. Actually, we have carried numerous researches on how we can develop industrial parks, on how we can develop agriculture. It's well documented. If Global Zimbabwe Forum can be approached, we can produce a lot of things that we have tested. We have actually engaged people in South Africa here in Soweto to find out how industrial parks can be actually carried out. Mm-hmm. It's such a vast development. You know, what I can tell you is, what people showed us what they can produce, the products that can be done on these industrial parks, you know, it's so shocking that people who we think are not educated, people who we think are laymen in the street, they have so much knowledge, and therefore we believe that Zimbabweans who are also out of the country, if only they can be given resources, not only resources, that if they can only be given space, that they can come home and do something. Even the method on how money can be raised to support such vast projects that can be carried on a national level, we even documented that. We researched that. We have it. We have been moving throughout all 30 countries, particularly the embassies here in South Africa, trying to sell those ideas. Many African countries are interested in our ideas, including the Zimbabwe government. We have approached some members of the government, the ruling party, the opposition party. But the problem is they are all engaged in fighting on political ground, not on the economic ground. There are no ideas that have to bring it together. Unfortunately, again, on the same token, the people in diaspora are regarded as opposition. I don't know where that connotation is coming from. Mm. We want to be accepted as individuals, as a group that can...
But don't you agree that the majority of people in the diaspora sympathize at least with the opposition?
Not really. It's not true.
Okay, Dr. Ncube, let's come back to that one. We have another caller. Siyakwamukela mlaleli, kunjani? Hello?
Ngiyaphila njani?
Yes. Ngikhuluma lobani?
Undlovu.
Undlovu. Ungapi kwamhlaba?
Ngise South Africa.
Ah, okay. Ungasiphathisa ehlelweni.
Ya, ngeluza loludaba. Khona kuyinto enhle vele ukuthi ugovernment a include ama diaspora ku ekuvuseleni kwelizwe. Kodwa inkinga ukuthi lo government wethu iqiniso kuye alikho ngoba khona la makuthi uyosho oza nalowo mbono kungenzeka ukuthi into ayifunayo nje hayi ukuthi ufuna ukuba include really kuyikhona uma ufuna nje ukuthatha imali zabo ngenye indlela nje engacaciwe. Uma ungabheka wazi ngani kunama-diaspora ngoba walile ukuthi kube namavoti ukuthi abantu bavote from outside. Uma sekuyinto zomnotho useyahluleka ukuthi ukuvuselela umnotho ukuthi abantu bangenelele endabeni zomnotho bonisa ungathembeki kukagovernment labo.
Hayi, siyayizwa imbono yakho. Sibongile kakhulu mnumzane.
All right, ngiyabonga.
Yeah, quite interesting. Marvelous. Mr. Ndlovu is saying that it's quite a good initiative, you know, for the government to engage. But he says the government is insincere because if it was sincere, it would have allowed people in the diaspora to vote from where they are.
I think, you know, that's a common, you know, comment that's actually coming also on the live streamers who are here, who are saying that, you know, if the government was sincere, they should be allowing the diaspora to vote. But I see people are saying, volume, please. So write to us. Can you hear us? Please write to us. If you can't hear us, tell us so we can fix some of the issues on this side. But on that note, maybe if we have the video of the leader of the opposition, I understand we don't have it. Would have wanted to play it, but let's just say hello to some of the people that are here before we go to our guest. We have Gideon Muzazi. Arkuti, I'm hearing nothing from South Africa, so please tell us. Rutendo Zenda is saying, I'm watching you in Botswana. Courtney Arfmaswera say, Kuma TV Manayenika, Cyclone Jafet, and I'm watching you from Zambia. Courtney has also given us his number to call. Kanisi Omutsindi Kwa. And, oh, Pakawama, the way policies are going, yeah, needs brave people. Regatinyara rehedu. Admire Magari Arkuti, volume, please. Courtney Arkuti, Matutanga Vale, Resis Mavin, Rukunane Duku Chuku, Ichokwadi, Tiange Trukutora, Ninye, Valentine Mangwana, Saka Mudzu, Kepa Shurungwa. As it would say, Timurutin, Zwai, Re, wherever you are. So, Chris, I think we can go back to Mr. Ngube.
Yebo, Togotela Ngube.
Yebo.
Yeah.
You were saying the government believes that people just for a sympathizers opposition.
Yes.
Look here. The majority of people in diaspora came here for economic reasons, not for political reasons. And if I can give you just one second in background, the people in Matabele and particularly in Plumtree, in Cholocho, and look, before even there was any opposition, before there was MDC, before there was even ZAPU, Bukurahunde, all this, they were working in South Africa. But there was no sympathy here. They were working in South Africa. So that's why I'm saying the majority of people here are not even engaged in politics. They are just economic refugees. That's exactly what they are doing. And most of them are not even regarding themselves as economic refugees. South Africa is a second home, actually. That's where they are getting the way how to support their families, not on political grounds at all. So that's why I'm saying we can do a lot. And again, just look, the most of the foreign currency that enters into Zimbabwe is brought in by these people who they are saying they are supporting opposition. But the government is being sustained through that. Look, even if they are sympathizers, why are they saying they don't want anybody from diaspora to cross the border in Pipe Bridge, to cross the border in Botswana? And if ever they can do that, close the border completely. Let's see where the foreign currency is going to come from.
Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous, I understand we have a caller.
Yes, Tinemterere Aripanare, hello.
Hello, Morrison.
Ai, what did you talk about? Nani, uyezwe muri kupi?
Muzana Innocent Kwanyanga and Ru Cape Town.
Tauraitins Gwemkoma.
Yeah, and then go to our Mr. Government in Zimbabwe. As soon as we know as what is in Zip Pansil, Zip Katrika Media made. Munona issues Nashanda Kunze Kuno Gong, Nemaz, the Red Shanda. So I found my baby child, I was so shy, Mari. I was out to talk to Zivakira Zimba. She passed out by the half of every 10th September, every month of Motambia. But Mona Government, that I find it good as in Zahada Resus. Then Tess was not present ready. Government yedu pakatora kubva kuna Mugabe kana inini pacho zvangu ndakatovafarirawo but end awarazotida kuti tikwanise kuvhota handimunoona saka tinozokwanisa kuvafarira papi motasa kuti mhuri dzese dzekuZimbabwe zhinji isu tiri kunze tisi kutobhadha tichitenga chikafu tichitumira mari tichitumira zvese zvavasikwanisa kuzoona dei vakwanisa kuzoona izvozvo I think nyika yedu inokwanisa kubudirira
saka mukoma dai maikwanisa imi kutaura nehurumende panyaya iyoyi yavari kutaura kuti varoda kuti vataurirane nevari kunze kwenyika kuti vauye kuzovaka munyika maitii zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa kuti pave nenhaurirano idzi
zvandinoda kuti zvigadziriswe nezvekuti tofanira kushandidzana zvakanaka munoona kana mumabhodha chama vafanira kuchinja zvese zvavanotiita isu tiri kunze pabhodha unotenge munhu utoenda kune imwe nyika tizoti nyika yedu chaiche ndeipi unotange utoshanya munyika isiri yako mabato atinoitwa saka ndaikwanisa kutaurawo nawo face to face ka ndakwanisa kuvataura ngavatichinjiwo mitemo yavo yavanotisa mabhodha two ngavatitsoka kuti tikwanise kutengawo dzimba foreign currency inopinda munyika nemadzinde tichishanda kunoku mai inopinda same tichivharira isi tiri kunze takadai
Aiwa, mashoko makuku tu tunokutenda imuve nezuva rakanaka. Uye musakanga nokushare live feed yedu kuitira kuti vamwe vakunzwa ye. Bye bye. Chris, a very interesting view there from our caller in South Africa. He's saying that, like the previous caller, the government needs to change its policies so they are attractive to Zimbabweans in the diaspora. He says because Zimbabweans are working very hard. They are earning money which could be used for foreign currency, which the government is saying it doesn't have. If they had programs where they are going half and half with, you know, people in the diaspora to build them houses and things like that. So very interesting there.
Yes, marvelous. We have another guest. Right now we are being joined by Mr. Ngabuto Nicholas Mabena. He is... I guess the chairman or president of the Zimbabwean community in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to your listeners.
Yes, Mnumzana Mabena, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lokubana kube lenkulumo phakathi kwahulumende lezalwane zeZimbabwe. Siyazi ukuthi lina njengenhlanganiso lani selike layenza imizamo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Into efunakalayo ukuthi yenzakale ukuthi uhulumeni kumele abe lohlelo lapho akhuluma khona lezi zalwane ezeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi umnotho ungavuswa njani. Ikakhulukazi ukuthi indima izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwamanye amazwe ezingayidlala ukwakha umnotho ngoba siyananzelela ukuthi bakhona abantu abangosomabhizinisi asebenamakhampani nawo abaranayo ikakhulu lase-South Africa nakwezinye indawo bakhona futhi abanye abasebenzela amakhampani amakhulu afana ne-MTN e-South Africa abanye futhi basebenzela ama-government ala abahlala khona cabanga ukuthi thina abantu abanjalo basebenolwazi lokuthi umnotho ungakhuliswa njani kodwa-ke uhulumeni kumele abe le ndlela ukuthi labo bantu ukhulumisana labo njani kodwa-ke okwakhathesi kunzima ukukhulumisana nabo ngoba uhulumeni waseZimbabwe ulokhu eswala ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwamanye amazwe zivote nxa kufika ukhetho ikakhulu njengoba sizabe ekhethwe ngo-2023 indaba okumele ayilungiseleyo ukuthi uyavuma ukuthi izalwane zaseZimbabwe esenazona zivote kube sofika le ndlela ukuthi i-dialogue leyo phakathi kukahulumeni lezalwane zaseZimbabwe ezikwamanye amazwe ihlelwa njani.
Okay. Thank you so much, Mr. Mabena Mavela.
I would also like to read some comments that are coming in on a VOA Facebook. Shona Page, I think our network is letting us down a little bit, so we apologize. Kune abo varipa page yedu ye VOA, Shona. Network inenge irikuenda ichimbodona, nekuti ndirikuona vanhu varikunyora kuti volume, but ndirikuona kuti network irikuramba ichingotenderera. Saka ndingochingamidza varipano. Admire Magarira arikuti volume please. Virginia Makondo arikuti tete volume please. Oswat Penemene arikuti I'm watching you from Durban. Ignatius Maranda Lakmo arikuti munofara here vachamarari ve Studio 7. Ndinotenda nechirongwa chamunotipa zuva nezuva. Ndinoitwa Ignatius Muranda Muranda. Ndiri paMozambique kutete uko ndirikukuonai rambai makadaro aiwa tinotenda. Victor Solomon Amandisha kuti getting you live ndirikuno ku Cape Town Park. Sydney Mazungu and I'm watching you from South Africa ku Limpopo. Courtney Mempi arikuti vanoitawo sei ivo vanhu vari veMDC team rese ririkunzi anzi tiri vapanduke hatidizanu ndi Courtney arikutaura hoyo give more David hurumende ngaikanganwe ne diaspora kandiro kanenda kunobva kamwe. Ndozo hari kutaura pano apa, but I understand tina kola. Regai tiende kuna kola. Hello?
Hello?
Hello, kola, makadi yenyu?
Nyapila njani?
Ah, nyapila, Chris. Kuluba.
Yeah, ngapi kwa mhlaba mnumzana?
Eh, uza wapo.
Ngapi?
Hello, wapo.
Yeah, uyangizwa kahle?
Nyakuzwa.
Yeah, ngithi ungapi kwamhlaba?
Ezantsi.
Ah, okay. Ah, ungasiphi imbono yakho?
Hayi imbono beyibona ungathi ngabe labadala ba basikayi chance yokuphela.
I chance yani?
Ewuthi nje singatsana yibize bangasikhala chance yibize libe right.
Mhm. Manje ubona ngani kuyini kahle kahle elingakwenza njengawe nje njengomunye ukuthi ungukwini ongakwenza?
Hayi ngakwenza kumanje mfowethu hayi.
Mhm.
Sizokungathisayela kithi ngizothi.
Okay.
Eh.
Ah no, hayi siyakuzwa sibongile kakhulu ngembono yakho.
Okay, ngiyabonga bafo.
Okay.
Stop.
Yes, the caller there, Mavela, says it's very important to have a dialogue.
Mm-hmm.
And many Zimbabweans out there are willing to go and help.
Yes.
If they are called upon.
Very interesting view. Even there are some people that are still writing here on the live feed. I saw something about dialogue just now. Let me just read it out. Tatenda arikutiye makadiko pane nyaya pano nasi. But nyaya yevolume inenge iri kuramba ichinetsa saka handisi kuzoti muri kutinzwa here tiudzei. But vazhinji vari kunyora panapa vari kuti ichokwadi panoda kuti paitwe nhaurirano panyaya yezviri kuitika munyika. But I'll come back to you, Chris, so we can go ahead and I'm waiting for my guest, Mr. Golden Makusha, who, oh, I think he's on the line. Hello, Mr. Makusha.
Yeah.
Hey, makadi yenyu.
Ipo makadiyo.
Ai watiri wadi mombo utaurira vakateerera kuti imi muri vesangano ripi uyezve muri kushanda sei nezvizvarwa zveZimbabwe.
Ini ndiri kuno kuAmerica tine bato rinonzi Zimbabwe Diaspora Network North America.
Mhm.
Saka zvatinoita isangano rataka katira kuti tinge tichishanda nemhuri yeZimbabwe isiri vanhu vasingagari kuZimbabwe vati vari muno muAmerica kuno kudiaspora nekune dzimwe nyikawo zvakare kuti tichiona kuti zvii zvavanongaanga vachida kunze vachiita kuti vachibatsira nyika yavo uyezve vachitsvagawo nzira dzavangakwanise kunge vachishanda nemamwe mapato akasiyana-siyana ari kuZimbabwe vachitsvagawo manyaya dzakaita semabhizimisi kubatsira munyaya dze zvidzidzo zveeducation kubatsira munyaya dzeutano dzehealth nekubatsira nenyaya dzakasiyana-siyana dzetourism nezvese zvinoita kuti nyika ibudirire.
Saka pari zvino mungati muri kutaura naire nehurumende nekuti ndiri kuona kuti hurumende iri kutaura iyo kuti iri kuda kutaura nevanhu vari kunze kwenyika. Asi pane zvamaita here zvingatarisirwe neveruzhinji nyanya vari muno muAmerica iro gore rino kuti pave nenhaurirano dzakati tsvikiti pakati penhengo dzesangano renyu kana vamwewo zvavo kuti vataura nehurumende?
Ndingakudzosei kumashure mushana kuti kubva patakatanga kushanda nebato iri tichirisa tichirigadzira, chekutanga ndechekuti takatotanga nekushanda tichiteedza ugwaro hwekushanda neembasi yekuno kuAmerica yekuZimbabwe. Zvino saka zvese zvatinoita tinenge tichiita nevanhu vekuembasi kunoku. Saka hurumende inozviziva zvese zvatakaita kubvira hurumende yanga iripo kudhara kusvika hurumende iri kuno, because tinoona kuti zvinhu zvakanaka kunge tichishanda neembasi, ndo vanomirira hurumende. Saka chechipiri, kubvunza mbudzo wenyu, kupindura mbudzo wenyu amataura kuti zvii zvamakaita, pane unyoro hwakamboitwa hwataiti diaspora policy iyi yakatanga kugadzirwa ndofunga makore mairi matatu apfuura. Isu seZimbabwe Diaspora Network North America ndisu takatotanga kugadzira izvozvo tichishanda nehurumende tikavapawo pfungwa dzedu kuti zvii zvingaitwe kuti hurumende ishande nevana veZimbabwe vari mudiaspora, kwete kuAmerica chete asi kune pasi rose vese vasiri muZimbabwe. Saka takawanikwa tichibata navo mapata akasiyana. Saka diaspora policy network policy yavanotori nayo zvimwe zvinhu zvatakakwanisa kunge tichishanda nehurumende izvozvo kuti zvibude zvichibudirira.
Maybe if you can just tell us in English that what are your plans this year? We see government is calling that they would like to have, you know, more interaction with the diaspora, but the diaspora are crying that they do not have the diaspora vote. So where do you come in?
So a couple of things there. I think it's a noble thing, it's a good thing that you mentioned the government is open to dialogue or to engage the diaspora in various ways. So that is what we've always been doing and we've always wanted to do. So I think what needs to have a clarity going forward is to say specifically what are the areas of engagement that the government wants, or continued engagement, because engagement has always been there. Are we looking specifically to look at a couple of things that we have looked at before? Is we know the diaspora remittances that have gone to Zimbabwe have helped the country quite a lot in terms of having foreign currency being available. So that's another channel that maybe it's an area where the government might be looking at it and say, okay, maybe how do we increase that and how do we increase participation? Then the other area where we may look at is to say specifically there are certain people in the diaspora, both at individual and organizational levels, because there are various organizations available, who may be looking for opportunities to participate in the economic development of the country. And that means there are people who are prepared to work in the looking for opportunities in the medical sector, tourism, mining, transport, in various sectors of the economy where they can be able to participate and invest. So if those things are, you know, clearly lined out and say, okay, this is where the government is coming from, and then approach different organizations, I'm sure that this is something that is quite welcome by all people in the diaspora, not only in the U.S., but all over the world as well. Because we see countries that have successfully engaged or worked with their diaspora who have been able to participate back home in their countries. They may not necessarily want to go back there, but they want to participate in an economic way. So, I mean, case in point, you have countries like Israel, countries like India. We also have countries even in Africa, Ethiopia and Nigeria and Ghana. They do have these things going on as well.
Thank you very much. If you may stay on the line, I understand we have a caller. Hello, caller.
Magadi.
Tiri wadi. Tukutawara nani uye zvemuri kupi?
Murutawara na mamshanga kubotswana.
Ehe, taura iti nzwe fungwa dzenyu panyai.
inini handina hangu dambudziko nekuti vanhu tiende kuZimbabwe tino kana vachinge vachitiwanisa mukana. Asi inini chinondinetsa manje ndechekuti kana uchisevenza nemunhu akaita savachiwenga chaiko chaiko, munhu anoti majunior doctors akatizo apa tuda kudzigwa mari nemanurses vanodzingwa basa, munhu iyeye unenge uchiti kana uchiruti uruda kudzigara kuZimbabwe unoti munhu iyeye unofungidzira kuti chii chinobuda ipapo. Kana ndimiwo ndichimondiudzaiwo chaizvo chaizvo. Zvimwe zvinhu munoona kuti vanhu veZimbabwe tinongodwa kuita kana kuti votatekile njengegwai lamakhanda. Zvimwe zvezvinhu ka zvinoda kurizina, because kana munhu achikwanisa kudzinga madoctors nemanurses iwe woti uda unosenza naye, munhu iyeye iwewo chaiko chaiko, are you intelligent or pfungwa dzako dzinenge dzisingaiti zvakanaka? Ainini papo panotesa chaipo chaipo, because mazimbabwens tisitouraya Zimbabwe, because tinoda unosenza nevanhu vasingasenzeki navo. Nekuti munhu akaoma musoro saPaul Mangwana kana uchiti unomuvinga, namunhu akaita sana gadzira Churumanzi nana Nick Mangwana, ndokudza kuti uri kutambisa nguva yako.
Regai ndimbokubatai muromo ipapo vamuhlanga. Hatikurudzire hedu kunyomba vamwe vanhu pachirongwa chedu ipo pano. Tiri kunzwa chokwadi munongona kunge muri kushushikana nezviri kuitika munyika, asi hatikurudzire nekuti ivo havapo kuti vazvidifende. Saka tazvinzwa zvamuri kutaura, munokuluma here?
Sore henyu hapo, asi pandoda kutaura kuti kana munhu achikwanisa kudzinga madoctors anditi iwo toda unosenza naye, munhu akadero doctor anosefa upenyu hwevanhu iwo toda unosenza naye. Ipapo chete ndopandinaro kuti munhu iyeye unenge uchiti unosenza nemunhu akaita sei chaiko chaiko, achinja here pane zvauri zvaanga achiita izvozvo? Angachinja nguva ipapo.
Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu. Munokuluma here? Ndanzwa muchitaura isiNdebele apa.
Yakongenya kuluma.
Ehe.
Unjani mfowethu?
Siyaphila pavanjani
lana? Siyaphila. Ye, imbono yakho ungasitshela ngolimi lwesiNdebele?
Into kade ndizama ukuyikhuluma lapha yokuthi nxa ubaba uchiwenga watama doctors lama nurses laphana sesithi lingasiyengisa imali, wathi zisekuchiwe emsebenzini. So thina maZimbabwe esingaphandle kwelizwe nxa sithi siyabuyela siyeyakha ilizwe, lo muntu onjalo uyini osokutshintshile kathesi? Ucabanga ukuthi umuntu lwane sitshintshe ingqondo yakhe? Umuntu lwane akasezatshintshe lwane. So mina into engiyibona asibayekeleni abantu labana banjalo. Thina nxa besebesivumela ukuthi siyevota, ngabaxa sibalungisa indaba yokuya vota, then we can talk from there.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile.
Otherwise here we are just fighting a losing war. Asoze savota, bayafuna ukusebenzisa ngenxa yokuthi ubaba umnanga kuhamba eChina ngale wayehluleka lokubuya le foshulo zwayegcwele ichebechebe.
Hayi, siyakuzwa mnumzane.
Wayehlule, so nxa if he failed to bring even a shovel which is full of river sand from China, then how can we work with people like that?
Wayehlule ukubuya le jeja.
Wayehlule ukubuya le jeja, ichebechebe, just a shovel. He failed.
Hayi, siyakuzwa mnumzane. Hayi, sibongile kakhulu. Yes, Mr. Makusha and Mr. Mabena, please stay on the line. We have callers. We have another caller.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, enyu muri kupi?
Zombie.
Hey, taurai tinzwe kwakadi ku zombie.
Hai, kuri raitu.
Hey, taurai tinzwe mukola.
Ndadi kuvumirana ne ari kupedza kutaura. Zvimwe vanhu vekudiaspora vangada kuti zveshuwa vauye vazoshanda, but ndiri kuona masandiro acho asingazombofi abudirira, because vanhu vatiri kutaura navo vatotadza kushanda kana nematicha anotovashandira, kushanda nemadhokta anovashandira. Kana ivo vanoita zvemabhizimisi vari munomu vari kutotadza, vari kuwana masanksini kubva kune ende dhozi, zvimwe zvinhu zvakaita semadhiridhi, zvakaita sezvimwe zvinhu zvinokosha zvinowanikwa nevanoita bhizinisi vakarerekera kuZANU PF, vasina kurerekera ikoko havatozviwani. Saka unobva kunze uchagona sei kushanda navo vanhu ivavo? Hazvikwei chichero zvikaita sei?
Muri kutinzwa zvakanaka here ikoko kuzhombe kwamuri? Okay, because pane vanga vari kunyora pana pakuti hatisi kukunzwai, saka tiri kuvunza. Munokuluma here? Chris Kulumu.
Mnumzana ungasitshela kuti unjani Zhombe?
Hayi kuraiti ngapha.
Liana ini Zulu.
Liana mbichana nje.
Okay. Ungasipa mbono yakho ngesiNdebele ngamafeature nje.
Alright, bengisithi mina kuhle sibili ukuthi abe-diaspora lapha bafuna ukuncedisa, sibili kubuye kuzoncedisa. Kodwa ekuncediseni kwabo mbona ngani kuzaba nzima ngoba uhulumende esilaye uyehluleka kathesi ukusebenza la ma-teacher amsebenzelayo, uyehluleka ukusebenza la ma-nesi amsebenzelayo, kuyehluleka ukusebenza kunye noma abantu esibabonayo phela ama-business napha abaningi bangikhona ezinto ezinjengabosamende, ezinjengabo-drink, sesizibona zithengiswa kuphela ngabantu abangani bakubandla le-ZANU-PF. Abanye laba abangikho khonapho bezama ukwenza i-business abasalutholi khonoko nalo siyakuthola sebekuthola kuthengiswa through abantu boni laba be-ZANU-PF. Kambe ukuthi khonoko kungayenza ukuthi benelise yini abaphandle naku sesileka abaphakathi abaphandle bazakuthina njani khonapho.
Hhayi, siyakuzwa mnumzana, sibongile kakhulu. Hello? I think he's gone. I don't know if we still have Dr. Ncube.
Dr. Ncube is still there.
Oh, okay. Well, I thought you had dropped. Dr. Ncube, you have heard what our listeners are saying. Looks like the engagement, yes, they want it. But it's back to your topic, the one that you said, you know, about the perspective that people in the diaspora from the opposition. Now, what do you make of what the people are saying, those who have been calling?
Yeah, it seems everyone is optimistic that they want to participate in the economy of the country.
Mm-hmm.
I can hear that there is no openness in the terms of the government.
Mm-hmm.
And the trust, there's no much trust that the government, that the people have on the government. But I believe that if the government is talking, for example, I understand now, presently, the president is speaking about a national dialogue to iron out the stakeholders in the country.
Mm-hmm.
But look, when they speak of stakeholders in the country, diaspora doesn't even come close to their thinking. They forget that diaspora is contributing a lot in terms of remittances in the country. So we are a large group. As I was telling you about Global Bank, for example, we have got so many blueprints on the economic side under our arm of Global Zimbabwe Forum, which we call Zimbabwe Diaspora Development Chamber.
Mm-hmm.
We want also to be invited by the government. I wish that one day the government should just look into their books and they see all the organizations that are interested in contributing to the economy of Zimbabwe and call them, meet them. Even outside the country, they can come and meet these people in their own embassies. They've got embassies everywhere. They can call these people, maybe people in the embassy. Just try to find the views and try to find the best that is coming out of the diaspora. And then include the diaspora in those in national dialogues, particularly that are meant for development. Not the ones busy saying solving protests, solving killing people, solving what. We sympathize with all the people who are killed. We sympathize with all the things that are going on economy, but we want to contribute more than anything else in the economy of Zimbabwe.
Yes, you know, there are some countries who have, come up in the diaspora to nominate someone who they then send to their countries, or they send when it's time for elections, and that person then is voted as a member of parliament, and the constituency is the diaspora. Do you see that scenario working in Zimbabwe?
I don't see it working. If those countries are nominating some individuals, who nominates? You know, that is very suspicious. Because when they say countries nominating from, it's just it's certain individuals who they do have a little bit of influence. Sometimes individuals that are sponsored, who have money, they are the ones that are just, it can't work for us. We don't want individuals that are just coming there just to put icing on the cake. We want people who really represent the diaspora, in our case in Zimbabwe.
So are you saying there's no way of determining an outstanding individual in the diaspora who people will rally behind and say, this is our representative?
That is very difficult. Look, for example, there is comrade who was speaking from America. He's saying they've got diaspora network organization. I'm saying Global Zimbabwe. Someone is speaking that organization in Zambia. Someone is speaking about organization in Canada. Someone is organizing this. And most probable, all these organizations, they have no way. They are not linked together in diaspora. So who then? Who comes from which organization? If ever we nominate somebody, we are so many, we don't know each other. So that representation is not actually a true reflection of the diaspora. If ever we can do it, I believe so.
Oh, okay. Thank you so much. Please do stay on the line, ma'am.
Regei sende kunava makusha. Vama makusha muripo eripa nare. Hello? Vama makusha? Ehe, yeah. Mamuru kunzwa zvazviri kutaura vanga vari kufona vari kuchema chema vazhinji vachitaura ivo kuti havasi kunyatsofunga kuti hurumende ine chido chevari kudiaspora nekuti vari kutadza pari zvino kushanda nevari munyika. Pane zvamuri kuita here kuti muedze kuyananisa tongoti vari mudiaspora ivava nehurumende kuti vanzwisise kuti panotodiwa kuti pave netrust pakati pevaviri ava kuti vashandidzane?
Yeah, I think ndanzwa ndaterera zvataurwa nevakawanda vanga vachitaura tinotenda nepfungwa dzavo dzavaita nekuti ndo mafungiro ari kuita vanhu. And hurumende kana ichinge yakateerera inofanira kunge ichiteerera ichinzwisisa kuti ndo zviri kuda vanhu. Saka ndichataura zvimwe zvandotaura zvinogona kupindura mumwe mibvunzo yemamwe mashoko ataurwa nekutsinhirawo pane zvataurwa. So chekutanga ndechekuti Zimbabwe Diaspora Network isusu hatisi bato rematongerwo enyika. We are not a political organization. Chechipiri ndechekuti pane shoko rataura kuti pane mapata akasiyana siyana vanozviti tiri vediaspora vari kuuk and whatever akasiyana siyana, right? Saka isu chatakaona ndechekuti you have to start from somewhere. Munofanira kutanga kubva somewhere. Saka that's why we formed kunoko. And tadaro takatanga kubatana nevamwe tichitsvaga vamwe kuuk nekune dzimwe nyika kuti tutoona kuti tikwanise kubatana navo kuti tiite chimwe chimwe chete sevanhu vari mudiaspora. Izvi zvichiri kuendera mberi, zvine zvikanganiswa zviripo zvinonetsa kuti vanhu vange vachizowirana nekuti, asi zviri kuendera mberi. So kune vamwe vatingakashanda navo kuuk kuti tione kuti tingaite zvinhu zvimwe chete here. Saka iko zvino tichiita izvozvo pane chairman organization wedu variko kuZimbabwe izvozvo vanenge vatimirira. Saka pane musangano inenge ichiitwa nehurumende, musangano imwe inenge ichiitwa nemamwe mapazi asiri ehurumende, vamwe kuUnited Nations nechii, vanenge variko vachinge variko kumusangano ikoko vachinzwa kuti zvii zviri kuitika, vachiti representa variko kuZimbabwe. Ndo saka vakakwanisa kuenda kune musangano waigadzirwa diaspora policy vachienda vachinoisa pfungwa dzedu ikoko kuti ndo zviri kufunga vanhu. Hongu zvakatangira kuno kuAmerica, but hazvire kuti kana muchinge matanga chinhu kachinobva chatifararira nenyika yose. And hamungamiri kuti ngatitange tawirirana kuti zvifambo zvaenda mberi. Kana muchikwanisa kuita imwe opportunity yekuti zviende mberi, ndo zvatakaita izvozvo. So ndosaka kwakaitwa diaspora policy. Now pane zvandanzwa zvekuti pane kunyunyuta kuripo kuti aiwa hurumende haisi kuteerera zvine vanhu, haisi kudidi. Hongu ini ndinozviziyawo, ndinobhiliva kuti pakaita yatingati new dispensation yakaitwa, vanhu vanga vane mavery high expectations kuti hurumende inofanira kunge yachinja zvakati zvakati zvakati. Saka sekuona kwatakaita pane zvizhinji zvisina kushinja. Pane zvizhinji zvakonzera nyunyuto dzataurwa nevanhu maitirwo ari kuitwa zvinhu. Hatingazvirambi kuti hazvisi kuitika. Zvinogona kuti zviri kuitika. Asi chatinotaura isu ndechekuti kuti hatingarasi mvura zvine mwana pamwe chete kana kushatirwa zvekudambura makumbo sehwiza kuti hatichataure nevanhu. Handidi. Tinoziva kuti pane zvimhinga mupinyi, pane zvinhu zviri kunetsa zviri kudi. Asi kana paine mukana wokuti vanhu ngavauye votaurirana kuti onaika isusu vari kudiaspora kana kuti isu vari muno muZimbabwe nezvakadai, tine pakunyunyuta panyaya dzakadai. Tinonyunyuta panyaya dzekuti madokta akatiritwa zvakadai, tichidi ava chinzwawo vachinzwa, ndokuti nyaya dzacho dzigadziriswe zve. Then mukutaurirana imomo hazvireva kuti zvinhu zvese zvakanaka. Hazvina zvinhu zvese hazvina kumbonaka. Hapana munhu anombofarira zvinhu zviriko iko zvino. Munhu wese anofarira kunge Zimbabwe iri nyika yakabudirira. Asi tinokwanisa kunge tichidaro kana tichisangana patebhuro tichitaura openly kuti hurumende izive kunyunyuta kwevanhu vari muZimbabwe, zvinhu zvinodiwa nevanhu vari kudiaspora nezvavanoexpectawo kuti zvo. Iye hurumende ichitaurawo kuti imi munoda kuti mutoro inoda kuti iite zvakati zvakati kuitira kuti mukwanise kunge muchinosvika pamunosvika. Tisazosvika paextend yakafanana nezvakaita kune dzimwe nyika dzakazovhara hurumende nekusara kuwirirana, nekuti uyo anenge ari kwake achienda kwake hurumende yovharwa, zvonzi hakuna zvinoitika. Saka hatidi kuti zviitike zvakadaro kuZimbabwe. Tinoziva kuti kumaproblem ariko akawanda, but hatikwanisi kuasirovha ese. Kana tichiti inini bhora rangu ndakutotora ndakuenda naro kumba, saka bhora rasha haritambwi.
Vamakusha, regai ndimbokubatai muromo ipapo, taimu yedu ndiyo inenge yadyikana. Tine kola vari panhare, batai makadaro zvonyitaurai. Tinzwe Chris.
Yes, we have our caller, Muzi Ncube. Welcome to the show.
Thank you, Mr. Kande. How are you?
I'm fine, Mr. Ncube. Can you give us your peace of mind?
Well, you know, I always have a whole bunch of peace of mind. I agree here with Mr. Mashangu, Mr. Sanga. This is my thinking here. If the ZANU-PF government can't even make the locals Zimbabweans happy first, so that the locals themselves tell us, the diaspora, to come back home, how is this cruel ZANU-PF government going to convince Zimbabwe diaspora to safely return when we just saw the same government, police and army killing our citizens, raping women and beating up innocent citizens? Remember that in the diaspora, we don't experience these things. That is why we left Zimbabwe in the beginning. So you have to make the locals happy first in Zimbabwe so that the locals themselves can say, ah, this Zimbabwe is ready for business. So we cannot have the same government, just like Umshanga was saying, Guti, you know, they are blaming doctors and stuff like that, and yet, you know, they won't ask the diaspora to come. No. The diaspora tell us, as you are going to go to the Avusia thing, I petrol, I will have less dollar, and we are Chaiwana, we have Lala, we are Retwana, like that. No. So, you know, we have to have our locals in Zimbabwe happy first.
Thank you.
We come to Zimbabwe.
Thank you so much for your contribution, Mr. Ncube. Unfortunately, time has just run out, Ms. Mavila.
Yes, unfortunately, you're absolutely right. We would also like to thank all our people that were live streaming with us on our Facebook page, VOA Shona. Thank you so much. And all our valued guests who were with us. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye, standing in for Jonga Kante Miri.
Yes, we also like to thank you so much, Dr. Ncube of the Global Zimbabwe Forum. Have yourself a good night, sir.
Good night, sir.
Okay, and we also would like to thank Mr. Golden Makusha of the ZIDNA. That's ZIDNA, the Zimbabwe Diaspora Network. Thank you so much for joining us, sir. All right, thank you. You have yourself a good day. And all those who joined us, good night. Until we meet again, same station, same frequencies, same time. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And don't forget to share and like our pages.